Zatiri kuita musi wa 27 nemusi wa 28 tiri kuenda kumaclinic atinawo muno munyanga district kuti tikwanise kunosangana nevarwere vari kumaclinic kwavo. Dambudziko rinowanzoitika nderekuti kazhinji varwere vedu vavanhu vakuru vadarika kana na 65 years kana vana vadiki, vanoda vanhu vanovaperekedza kuti vakwanise kufamba vachizoda mari. Dzimwe nguva zvinhu zvinonetsa chaizvo, because kuno kunyanga tine nzvimbo dziri kure nechipatara chikuru chenyanga hospital, zvekuti kunzvimbo ikoko kunonetsa kusvika, uye kunonetsawo kuti vanogara ikoko vafambe kuti vasvike kudistrict hospital. Vanenge vachida mari, vanenge vachida vanovaperekedza, of which mari iyo inogona kuti inetse kuwana sezvamuri kuziva. Chirongwa chatinacho ndechekuti tikwanise kuenda pakliniki imwe naimwe, tonoonera varwere vari kumakliniki kwavo, vari kumamisha kwavo, toedza kuvabatsira kutarisa zvirwere zvimwe zvisingakwanisike kutariswa nanesa vanoshanda kumakliniki. Zvirwere zvandingakupa muenzaniso wekuti chirwere chegomarara chepamuromo wechibereko, chirwere chegomarara reprostate, zvirwere zvemabhonzo arthritis, zvirwere zveshuga, zvirwere zveBP inenge yakakwira. So ndochirongwa chatinacho.
Ndiani ari kuwanikwa achitsigira chirongwa ichi?
Tine machiremba 15 ari kuuya kuno kunyanga. Vamwe vachabva kuHarare, vamwe vachabva kunanashuruga, vamwe vachabva kwaMutare. Machiremba vemuno muZimbabwe vari kuuya kuzotibatsira kuti tikwanise kuona vanhu vachauya kumaclinic, because kunowanzouya vanhu vakawanda. Chirongwa ichi tinochiita gore rega rega, tichibatsirwa nemumiriri weparamende wenyanga South, vaminista Mandowanzira. Ndo vanosapota kufamba kuchaita machiremba aya kuti auye kunyanga mari dzekufio kuti vafambe pavanenge vachigara zvavanenge vachidya vachibatsira vanhu.
Vana chiremba ava vachange vari imomo munyanga kwenguva yakareba sei?
Vana chiremba vachange vari munyanga kwemazuva matatu, Friday, Saturday neSunday, tichishanda nawo kumakliniki.
Vanenge vachida kuona vana chiremba ava vanokwanisa kunyoresa kupi kana kuenda kupi?
Musi wa 27 tine maclinic 6 anoti Mount Mallary, Nyatate Clinic, Ruchera Clinic, Tombo Clinic, Gairezi Clinic neNyafaru Clinic. Then musi wa 28 netiri pamaclinic 6 zvakare anoti Dombo Clinic, Spring Valley Clinic, Erin Estate Clinic, Claremont Estate Clinic, Nyajezi Clinic neNyarumvurwe Clinic. So vanhu varida kuonekwa tichikwatarisa kuti vange vasvika pamaclinic aya. Maclinic achange achivhura na 8 AM musi wa 27 kunosvika vanhu vapera paclinic kuma 5-6. Then musi wa 28 maclinic anovhura zvakare, andataura anovhura zvakare na 7 AM achizovhara na 5 PM kusvika vanhu vachinge vapera. Kana paine vari kuda kufanonyoresa, kazhinji zvakuti vasvikawo pamaclinic, asi kana paine vangoda kuziva zvimwe, vanosununguka kutibata panhamba dzinoti 0772 745 698, 0772 745 698.
Akandike chingani muchiita chirongwa ichi, uyezve chiri kutambirwa sei nevanhu vari munharaunda yenyu?
Rava gore rechi5 kubva 2012 tichiita chirongwa ichi gore rega rega. Tinochiita gore rega rega. Chirongwa ichi tinowanzoona kuchiuya vanhu zvekuti kazhinji patinonoshanda tinowanzoshanda kusvika zuva radoka vanhu vangoripo pamaclinic. Gore rakapera takatokwanisa kuzoti after taita chirongwa chekuenda pamaclinic, vanhu vaida maoperation vakazotsvagirwa machiremba akauya achiita maoperation iwayo panyanga hospital. Ndozvichadzokorodzwa kuitwa zvakare gore rino. Saka patikuenda kunoona vari kumaclinic, tirikunovabatsira nekuti zvirwere zvavainazvo nekuvanyorera mishonga nematesti anoda kuitwa, vanenge vazoonekwa kuti vane maoperation avangada kuitwa, achazoitwa zvakare pachena panyanga hospital vachinge vabhukwa mushure mekunge vaonekwa.
Zvirwere zvipi zvamungati imi zviri kunyanyobata vari kumaruva, nyanya ikoko kunyanga kwamunoshanda muri?
Kuno kunyanga tagara tine chirwere chemalaria chichiri kunetsa, chichiri pasi, chichida chichidzikira. Asi zvimwe zvirwere zvinonyanya kunetsa muvanhu vanhu vakura, tiri kusangana nechirwere cheBP, blood pressure kana kuti hypertension pachirungu, chirwere chediabetes mellitus, cheshugar, chirwere chemabhonzo, chearthritis nemakensa ari kutanga kubatika nekuwandawo, anosanganisira kensa gomarara repamuromo pechibereko, reprostate.